Mudhorobha reMasvingo, mamwe mawadhi akakwanisa kuita sarudzo nezuru akaita sekuward 4 kwasera kune mhururu nemuridzo, vatsigiri vachipemberera kukunda kwavatavara mudukuti. Asi kune vamwe vaikwikwidza kupinda muparamende havasati vaziva sezvo mamwe mawadhi azotanga kuvhoteswa nhasi uye achipedzwa na6 manheru. Vamudukuti vati kunyange hazvo vakamirira kuzoudzwa zviri pamutemo, zviverengwa zvepaivhoterwa muwadhi mavo zvanamirwa panze zvaratidza kuti vakunda uye vari kufara nazvo.
Takwanisa kuita mavhoti anosvika 431, vanoteverawo vachita 42, 21, ne22 ne12. Asi tachiita zvonzvomba medu, takuchibatana pachi pamwe vanhu vese vemuward 4 vanga vachikondesta navo, tobatana toita chinhu chimwe chete kuti tisimudzire wadhi yedu. Shungu dzedu ndedzokugadzira wadhi yedu kuti ive neutungamiriri hunobva muwadhi yedu, ichisimudzira madevelopments ese achange achiitika imomo takabatana.
Asi kune dzimwe nzvimbo, mvonga mupopoto nekunetsana kwaenderera mberi nhasi, vanokwikwidzana vachipomerana mhosva dzekubira musarudzo kubudikidza nekubviswa kwevatsigiri vavo mubhuku rekuvhota. KuChired South, vanokwikwidza vatatu pachigaro cheparamende nemakanzura 10 nemasere vakabuda musarudzo nezuro vakasiya munhu mumwe chete achizvikwikwidza. VaDarlington Chiwa, vaFrancis Moyo navaNomen Sharara vakabuda musarudzo vakanyorera utungamiri hwesarudzo uye mutungamiri webato ravo vaEmerson Munangagwa gwaro renyunyuto vachiti sarudzo idzi dzitangwe. VaMoyo navaChiwa vanoti vafara imusika vanhu vavaida kukwidzana navo vakabvisa mazita evatsigiri vavo mugwaro rekuvhotesa, izvo zvakaita kuti vabude musarudzo idzi.
Inini ndaita pull out because vanhu vangu vanga vandichindisapota vose vakashayikwa ma voters roll emasells. That means verification yakaitwa nemamanagers imwe kanzi ndo zvaiva paground, like munanonzi Munduru ndiye akaita verification exercise yeChiredu West, and we complained hapana akada varamba vachingoti election ngaindre aringoita Rwanda. Taisa petition yedu kumusangano kuti first secretary yedu vaidi Munangagwa vazive kuti ndo nhunha dzatinazvo kuno kuChiredu West. Kana ivo vaita verdict yavo vakapa decision yavo ndiyatinotoido yatinotevedzera iyo.
VaChiwa vanoti vakabuda mumakwikwi aya nekuti chero ivo zita ravo rakabviswa mugwaro rekuvhotesa zvekuti vakange vasingakwanisi kuzvivhotera.
Mavhotasirolo acho ese akakombainiwa ne1 candidate and paitwa verification vaitoedita vachibisa masa anyone unenge achionekwa kuti the supporter weimwe candidate siriyo yaibiswa. So it was like tikuenda kuelection yemunhu because vanhu vanongonovhota ndio vanofanira kumusapota chete. Vasinga musapoti vese vakabiswa from their voters roll, including isma sitting kan mananganji macandidates acho takabiswa pamavoters roll. Saka unoenda kuelection yekuti you cannot even vote for yourself.
Mapurisa nhasi azoshevedzwa kudzinga vatsigiri vevatatu ava nemakanzura 10 nemasere varatidzira mudhorobha reChiredzi vachida kuti sarudzo idzi dzimiswe nekuti vamusika vanhu vakange vomhanya mujaho uyu voga. Kune dzimwe nzvimbo dzekuzaka Central neEast, vatsigiri veZANU-PF varatidzirawo mushure mekushayikwa kwemazita evavaitsigira mukukwikwidza kwezvigaro zvemakanzuru. Kugutu East, sarudzo dzazoendera mberi nhasi mushure mekunge dzakanonoka kutanga nezuro uye vanokwikwidzana amai Beta Chikwama navaMafias Mulambo vakambobatana pahuro vachipokana panyaya dzevanovhota. Pakaita mhirizhonga paBhasera mushure mekunge mumwe aikwikwidza ukanzuru kuward 17 muGutu East, vanhamota Garirofa vakarohwa navaKennedy Jongwe vachipomerwa mhosva yekukwidzana baba munini vavo vaMartin Jongwe. VaTagarirofa vakamhangara nyaya iyi paBhasera Police Station vakazoendeswa Gutu Mission Hospital kunorapwa. Zvichakadaro, vatungamiri vesarudzo dzeZANU-PF Masvingo vati vachadaidzira zvabuda musarudzo kubva kumatunhu ose nhasi manheru vachiita zvishoma nezvishoma. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.